mashoko makukuta ataurwa neminista asi dambudziko nderekuti zveutsanana tinozvinzwisisa kuti vanhu vakakosa muutsanana nyangwe hazvo zvakakosha dambudziko riri kuita kuti vanhu vazhinji vari kugara mumadhorobha nemaruva vatadze kunyatso kuita utsanana even vachida inyaya yekuti mvura yacho yakachena havasi kuiwana marara haasi kutorwa zvemamadhodha bhini vaya havachauya kuzotora madhodha bhini vana vari kungotambira mutsvina munzira umu pombi dzinofambisa tsvina dzatinenge taita mudzimba umwa dziri kungoputika saka zvinonetsa kuti titi vanhu ngavaite utsanana iyo nyika yedu yakamira mamiriro iwayo saka kuti dambudziko iri rigadzirisike rinofanira kutangira kugadziriswa kubva kuminisipariti minisipariti inofanira kuti igadzirise mari ngavaone kuti kwauya mvura yakachena mupombi dzemudzimba ngavaone kuti marara atorwa nenguva dziripo ngavaone kuti pombi dzemvura dzetsvina dziri kuputika mumigwagwa i saka kana izvi zvisina kugadziriswa chokwadi tinenge tichinyeperana kuti titi vanhu vanganzi vaite utsanana vanoita utsanana hwacho sei iyo nzvimbo yete yavanogara ichingori yakangodzara nepombi dzaputika masuwe
zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibata chirwere ichochi chekorera
pane zvimwe zvatingatongoyambira ndezvekuti kana vachinge vatenga zvavanotenga kumusika yangava matomatisi nei vanofanira kuti vashandise mvura yavanenge vaboilisa kuitira kuti vauraye utachiwana mumvura iyi kana kushandisa iyana vanonzwa nawater guard mishonga yekuisa mumvura inoiswa mumigoti kuitira kuti vareduce kutapukirana kwemanyoka aya
munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere chekorera ichi uyezve munoyambira kuti vanenge vabatwa nacho vaite sei
chirwere chekorera chirwere chemanyoka tinoyambira kuti mudzimba wamu kunyanya kuvana vadiki kunyanya even vakuru mukaona munhu achimonywa nemudumbu achiita manyoka acho ekorera manyoka anenge akaita mvura chena chena inozikanwa pachirungu water rice inenge yakaita kunge mvura inobezwa rice ra isati rabikwa ndiwo manyoka ekorera saka mukaona munhu achinyoka nerudzirwo tinokurudzira kuti vamhanye kungava kukliniki kana kuchipatara chipadhuze navo nekukasira.